varime avanoti kunyange vachibvumirana nevanoona nezvemamiriro ekunze kuti mwaka iri kushanduka zvichienzaniswa nakare vanoti mvura gore rino haisi kunaya zvakanaka vachiti mbeu dzavakadyara dzave kusvava nekuda kwekushaya mvura yakakwana varimi vanoti kusanyatsonaya kwemvura kuchakanganisa gohwo ravo zvakanyanya mumwe murimi wekumhangura vasi David Chikungwa vanoti chibage chavo chave kusvava zvekuti mvura ikasanaya svondo rino vanenge vave kudzokorora kudyara zvakare
svondo rino rinangopera mvura inodzoka yatatu pera chavo chavo nechibage chinotobva panonge watoda kuja rino pazvatovava patoshata
vachikungwa vanoti vana mazvikokota vezvekuongorora mamiriro ekunze vari kutadza kuzivisa varimi manayiro emvura mwaka wega wega vachikungwa vanoti vanoongorora nezvekunze vakati mvura inenge ichinaya zvakanaka asi haina kunaya sezvakataurwa izvi
vadiwa veweather forecast vaitotaura kuti mvura iri normal rainfall yedu iri kutanga kwajanuary but january atanga mvura yacho hatina kuri kutowedzera kupisa pamwe pacho varikutirasisa zvisingatomboita varikutirasisa kuri kutopisa zvakanaka zvikuwese
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumakonde vagidzi machacha ava vanoti mbeu dziri mumunda dzatokanganisika vamachacha vanoti kunyange mvura ikazonaya zvayo yatokanganisa gohwo regore rino vamachacha vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu yechibage diki yakaita sembeu inonzi tsoko iyo inokurumidza kuibva sezvo zvave pachena kuti mvura ichange iri shoma gore rino
apapa panenge pakutoda kutsainira mbeu dzizvino kana wange uchirima chibage hapachada long season zvareyo pakuda kuti tutsoko tinokasira kuita zvii tinokasira kusvika kutiwo yakangoti nayei nayeyo at least unogona kuwana something
vamwe vanongora nezvekurima vanoti hurumende inofanirwa kuita urongwa hwekukohwa mvura kuti vazoishandisa mukurima nemadiridziro sezvo mwaka iri kushanduka nguva nenguva vanoongorora nezvekurima ava vanoti vanoona nezvekunze havasiyambira varimi zvakanaka nezvenguva inotanga nekupedzisira kunaya kwemvura vanoti vanoona nezvamiriro ekunze vari kutadza kuita basa ravo nemazvo sezvo vachishandisa michina yakare iyo yakasakara ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini apa chigoriwa